mutongo waitwa ne High Court mutongo wehudzvinyiriri tarambidzwa kuti nhengo dzedu dzinokwana makumi masere nenomwe dzitadze kukwikwidza musarudzo dzemaMP.
Izvi zvinorevese maonero enyu vamonzora.
Izvi zvaapachena kuti ZANU PF haisi kuda kukwikwidzwa. Zuro ndizuro paya yakarambidza Kasukuere, zuro ndizuro paya yakarambidza 12 macandidates ACCC kuBulawayo. Iko zvino varambidza macandidate 87 AMDC. Havasi kuda kukwikwidzwa. Mutongo wehudzvinyiriri, mutongo uri kuitwa nehurumende iri kutyasarudzo. Asi isu seMDC hazvisi zvinyowani kwatiri. Tiri kuziva kuti tiri kurangwa seMDC nokuti ndiso bato rega rakaendesa nyaya yedelimitation kuconstitutional court.
Nechikonzero chei muchidaro?
Vanga vasingadi kuti tiite izvozvo, vanga vasingadi kuti tivhure maziso evana veZimbabwe. Isu seMDC ticharamba takamira pachokwadi, ticharamba takamira nevana veZimbabwe. Election iyi ndezvido zvevana veZimbabwe.
Zvii zvamurida kuita kuri kuti masarudzo wakutungamira nyika vamonzo?
Isu seMDC tiri kuda kuti zvikoro kubva grade 1 kusvika form 4 vana vadzidze pachena, zvipatara vanhu varapwe pachena, uyezve maternity zvinge zviri pachena. Zimbabwe inyika inorarama nekurima. Saka tiri kuda kuti mitengo yemafertilizer, mbeu nezvimwe zvinoshandiswa pakurima ideredzwe. Tiri kushushikana zvikuru nenyaya yokuti mapengineers edu havana mari yavari kutambira. Mari yavo ishomasa. Vanosanganisira mapengineers ivavo vakarwa hondo yerusununguko vatinoti mawar veterans. Tiri kuda kuti mapension benefits iwayo aitwe revised zvakare.